mukuru anoona nezvesarudzo mubulawayo maestendi sokupe vaudza studio 7 parunhare kuti kusvika nezuro hofisi yavo yange yanyoresa vanhu zviuru makumi matatu nezvinomwe mudunhu rebulawayo uwandu uhu hauna kunyanya kusiyana neuwandu hwevanhu vanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota mumatunhu ematevereland north nematevereland south uye matunhu matatu aya ndiwo ane vanhu vashoma vanyoresa kuvhota kusvika pari zvino munyika mose vachinyora pafacebook page yavo munguva pfupi yapfuura mukuru wesangano rerestoration of human rights mudunhu rematevereland south vavekezela fuzwayo vakaratidza kushushikana nenyaya yekuti vanhu vemumatunhu ematevereland ndivo vashoma pane vanyoresa kuvhota munyika mose vachiti vanhu vemumatunhu aya havafanirwe kuzvitora sevanhu vasiri zvizvarwa zvemuzimbabwe murongi wemabasa musangano reavameli human rights lawyers network vatinei mukwewa vanoti ongororo yesangano ravo inoratidza kuti pane zvikonzero zvakawanda zviri kuita kuti vanhu vemumatunhu ematevereland vasanyorese zvinosanganisira nyaya yekuti vezimbabwe electoral commission havana kushambadza chirongwa ichi zvakakwana uye vamwe vanhu vakawanda munzvimbo idzi havana magwaro ekuzvarwa nawo nekuda kwenyaya yegukura hundi
vakawanda mumatevereland havana stupa nenyaya yekuti vakaafektwa neguku rahunde saka ndosinga chakakosha ndechekuti hurumende yezimbabwe ngaiite purosesi kana kuti program yekuporesa maronda paprosesi yekuporesa maronda ndipo pavanogara pasi vachitsvaga vanhu vanonzvera tinoti research kuitira kuti vanhu veresearch they can be able kuti vabate kuti who has been affected how been affected by process in the Gukura Wundi. The Kuti, Tietchida Kuti, Nika, Iwani Kuporesa, Vanu, Vavani, Stupa, Batikala, Urumende, Ichiramba Kuti, Ivan, Varanga, Iwe, Ama Zawo, Ije Zakafa, Panguwa, Iwe, Gukura Wundi. Zimu Iwesa Kuti Muni, Achiti Murapa, Afitavit, Kuti Andina Chitupa, Nenguti Papua Mugashenka, Panguwa, Iwe, Gukura Wundi.
Vamukwewa vanotiwo vanhu vakawanda kunyanya vematunhu aya vaora mwoyo nekuda kwekuti vanoona hurumende isina hanya nekuunza budiriro munzvimbo idzi uye ichivabata neseri kweruoko
vamweni vakawanda vatiudza kuti chikonzero chimwe chinoita kuti vasaende kunoregista especially vechidiki vanga vachiti tikaregista even tikavhota hapana chinochinja totoziva kuti election rine rakamira sei ndechekutanga chechipiri vamwe vechidiki vanga vachiratidza kuti aiwa even tikaregista hapana material kana kuti financial benefit inouya especially kumatevereland vachinitaura kuti ivo matevereland yagara iri semi-marginalized
mutevedzeri wemukuru wesangano recenter for public engagement vachishandawo nemubatanidzwa weplatform for leveraging elections democracy and governance vabutler tambo vanotiwo nyaya yekuti vanhu vematunhu ekumatevereland vanoona sevanobatwa sevasiri zvizvarwa zvemuzimbabwe ine chekuita nekusada kwavo kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota
vanhu vematevereland vagara vari vanashoma saka kuti varegista kwavo kuvhota paprocesi yatingati yedr hachisicho chingatishamisa zvakare vanhu vematevereland vagara vari vanosivhotera mapato anopikisa mapato anopikisa muzimbabwe iye zvino hana kubatana hatingati ane disinii saka vanhu havachazivi kuti voregista vakuvhotera ani chaiye chaiye paelection rokuyana 2018 chimwe zvakare chirikukanganisa iko zvino registration process inhau yekuti vanhu vazhinji vavakuita mabasa ekuzvionera angafananidzwa ne kutengesa nepamisika nezvimwe zvakadaro mabasa emaoko saka kuti munhu asiyane nemusika wake zuva rose achinomirirra kuti arejiste kuvhota vanhu vari kuona zvisiri zvinhu zvingava papfundutso
mukuru wesangano rezimbabwe lawyers for human rights mudunhu rematevereland valizwe jamela vanotsinhirawo izvi vachiti zvisinei kuti vangave nezvikonzero zvakajeka zvekutadza kuita izvi kuregedza kwevanhu kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota kwakafanana nekuramwira munda kumakudo
hazvibetseri kuti uri zvitaura zvomuno muzimbabwe kuchiuya maelections akakosha kudaro iwe wobva wangoti aiwa hanichadi waone uchiramwira wacho hapana une uchitongoramwira iwe pachako ukaregawo kupatisipeta mumaprocesses akadai hapana waungazomuka mangwana uchichema naye kuti aiwa onai zvakaita zvinhu kana iwe usina kuvawo nechaunoita maererana nekumira kwakaita zvinhu
chikamu chechipiri chichatanga musi wa29 gumiguru chopetwa musi wa13 mbudzi bulawayo nenzvimbo dzinopfuura mazana mana kuchange kuchinyoreswa vanhu kusvika panopera chikamu chechina chinove chekupedzisira chechirongwa ichi musi wa19 zvita ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini taurai shava.